manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera gunyana 28 2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reZimbabwe Human Rights Association ZimRights raparura gwaro rinoratidza mamiriro akaita zvinhu munyaya dzerunyararo munyika. Vamwe varimi vorasikirwa nezvipfuyo nekuda kwekutenga chikafu chine muchetura. Mamwe madzimai anorarama nekutengesa bonde kumaruwa anoti ave kuomerwa nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano anorwira runyararo munyika akaungana paNational Arts Gallery muBulawayo Sondorino apo Zimbabwe Human Rights Association ZimRights yakaparura gwaro rinoratidza mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzerunyararo nekodzero dzevanhu rinonzi The Broken Calabash State of Peace Report 2023-2024. Gwaro iri rinobata nyaya dzakasiyana-siyana munyika kusanganisira yeGukurahundi iyo yakauraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri 20,000 kuMidlands neMatabeleland. Masangano akaita seUnited Nations nemamwe anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze anogara achishora nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoramba kuti munyika muri kutyorwa kodzero dzevanhu vachiti masangano aya anoudzwa zvekuita nevekunze. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzikamai bere.
Muguta reBulawayo isu seboka reZimbabwe Human Rights Association ZimRights tichitungamirirwa nemapeace committee edu ekuMatabeleland nemasvingo takaparura gwaro regore rinonzi State of Peace Report rinonanganidza gore negore kuti isu senyika takamira papi nenhau yekuumba runyararo. Gwaro regore rinozikanwa nekuti iro The Broken Calabash, the State of Peace Report.
Ndezvipi zvikurukuru zviri mugwaro iri?
Gwaro iri rinonanganidza kubudikidza nemakomiti atinoshanda nawo munzvimbo dzakasiyana siyana kuti ndezvipi zviri kutadzisa vana veZimbabwe kugara zvakanaka uye ndedzipi nzira dzatingashande tese senyika kugadzirisa matambudziko iwaya.
Vakauya kumusangano uyu ndivanani?
Vakaunganirwawo nevanhu vakawanda zvikuru vanosanganisira vamiririri vemasangano akazvimirira ega, mamembers eZimRights anobva kumatimana enyika, vemasangano maindependent commissions anorwira anomiririra vekodzero dzevanhu, vatungamiriri vematunhu nemakomiti atinotiwo mapeace action committees eZimRights akatungamirira basa rekunyorwa kwegwaro irori. Iri gwaro rinobuda gore negore. Rinoratova gore rechina akateedzana muchirongwa ichochi. Chinangwa chiri chekuti vanhu vakwanise kugarisana zvakanaka sezvinotarisirwa nebumbiro redu remutemo pasina mhirizhonga kana bongozozo.
Saka zvamakaona imi ndezvipi mutsvakurudzo yamakaita?
Zvakaonekwa izvo kuti vanhu vazhinji vari kugunununa nemashandiro anoita ivava vanochengetedza mitemo ne vanoona nezvekumiswa kwevanhu pamatare edzimoshwa. Saka zviri kutadzisa vanhu vazhinji kurarama murunyararo kana kuti murugare. Masangano akaita semapurisa, chematare edzimoshwa, masangano akaonekwa akakosha zvikuru mukuti vanhu vange vachirarama vakadziviririka uye vaine kudekara mumamana mavo.
Mune kurudziro here dzamunozosiya kuenda mberi zvinozofamba sei?
Tibasa redu semasangano akazvimirira ega ndere kutora mashoko aya toaendesa kunavo vane simba rekubatsira kuti marecommendations iwayo anga achifambira mberi. Isu sesangano rakazvimirira rega tine maround tables eduwo atichange tichiumba mumatimana enyika anonyatsoongorora kuti pfungwa idzi kuti dzishandurwe dzikwanise kunge dzichiitika pane zvese zvekudiwa nevane izvi. Ndeipi roadmap yatingabude nayo?
Avo vanga vari murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzikamai bere vari parunare muHarare. Mumwe murimi akarasikirwa nemombe dzake sere kuUmguza kumateveleland mushure mekunge dzadya chikafu chakanga chine yuria chakanga atenga kune vanogadzira kudya kwezvipfuwo vekambani yeFiveet kuBulawayo achifunga kuti ndiko kudya kwemombe kwavanosingotenga nguva dzose. Muzvare Zodwa Due vakaudza Studio 7 kuti vave kufambira nyaya dzemuripo pakurasikirwa uku. Kambani yeFiveet inoti iri kuita tsvakurudzo pamusoro penyaya iyi. Mumwe murimisi anobatsira veruzhinji kuBulawayo vamandla Ngomo vakaudza Studio 7 kuti varimi vanofanira kungwarira kuchengetedza zvipfuwo zvavo zvikuru sezvo rinoriri gore renzara rine mafuro mashoma. VaNgomo vanoti zvipfuwo zvinosvika kumamiriyoni maviri nematatu zvinogona kufa nenzara gore rino. Hurumende inoti iri kubatsira varimi nezvekudya zvezvipfuwo mumatunhu ari kumateveleland neMidlands sezvo kuriko kwakanyanyira kuwandira nzara. Anoita zvemitambo yemafirimu kusetsa vanhu nekutaura zvekurudziro Nigel Maritinho anozivikanwa zvakanyanya nerekuti The Slick Pastor kana kuti Nijo ari kushanya muAmerica maakaita gungano rakakokerwa nesangano reYork Magic kuTexas svondo rakapera. Vakuru vekambani yeYork Magic vakaudza Studio 7 kuti vanhu anga ari mavhu nemarara kuzoona Nigel achiita zvidavado zvake. Tabata Nigel kuti tinzwe zvizhinji nezvake.
Ndakazotumidzwa, ndingati ndakatumidzwa, ndakazotumidzwa mazitesa anda kushandisa akangogamuchirwa nevanhu after getting into kupinda mucomedy 2017 ndopakatanga rwendo rwacho ipapo until now.
Zvakatanga sei izvi kuti muti ndakuda kuita zvekusekesa vanhu izvi?
So pane zvimwe zvinhu zvaunenge wangogara uchinzwa mauri kuti inini ndiri munhu akadai. Ndikasvika pana vanhu vachitaura nyaya dzavo kakawanda ndinopedzisira ndakungotaura zviri kungosekesa vanhu, zviri kuvaraidza vanhu. Asi ndichikura handina kugona kunyatsonzwisisa kana kuziva kuti chinhu chandinogona kutoita sebasa kana kutoitawo zvinenge zviri serious. So pakutanga kuzova nezve social media 2017 tantiri kuchechi tichigadzira musangano weEaster semayouth, ndobva tagadzira kavideo katikagadzira tichitotry kungokurudzirawo vanhu kuya kumusangano. But kavideo kakabva katenderera kuna vanhu vakawanda. Ininoona ndatoshamiswa kuti vanhu vatonakidzwa neizvozvo, ngatiregai ndizame futi zvinhu. Tikawana same result iyoyo. Saka ndopa ndakabva ndatongoti izvi zvinhu ndinogona kupota ndichizviita, but ndandisorowo kuchikoro hangu ndichiita degree rangu reengineering time iyoyo. Saka on the side na ndangotanga kuita izvozvo, tagadzira page paFacebook, tagadzira account paYouTube, tagoita tichingodaro tichingoita kuri kungofara kungonakidzwa zvisina kana pfungwa yekuti mangwana ringazoita basa. yeah,
inoronde.
Yeah.
Iwe wandifundutsira waita degree reengineering.
Yes, electronic engineering.
Vakomana. Ko vanhu zvavanofunga kuti vanhu vemafirimu nemadrama nemaskits aya ndezvechirombe-rombe nemagitare. Mune makatoenda kuchikoro kwavakomana?
Ndinotakambonyepedzerawo kuti dzambichana. Yeah.
Saka manje vabereki hama shamwari vakati kudii vachiona mukomana achiti kwanomboenda kuchikoro achitoita degree rake asi uko akuita zvekunge zvekuekita chii vakati kudii nazvezvo?
Saka maitiro andakazviita akaita kuti ndisanetseke stereki zvisakonzere mutauro ndeyekuti chekutanga chikoro handakumbobvira ndasiya. Ini chikoro changu ndaingozviitira ndakanyarara. Vachiono havo zvandiri kuposta vachingoti munhu ari kudi ari kunakidza. Chikoro ari kungoenda. Then pandakapedza chikoro ndanga ndakutoita kakuona kuti zvandikuitaizvika izvi zvinenge zvine pfundudzo izvi. Asi handina kumbobvira ndakaita ira announcement zvakare kuti saka ini varume hama handisina zvimwe zvandichaita ndakutosimbirira neizvozvi izvi.
Vakangoona zvaakuitika.
Ehe, kusvikirawo munongoziva kuti vabereki vedu pai pavanombotityira nekuda kutirambidza. Ndakazodzidza kuti hakusi kutivenga. Asi kunenge kuri kuti dzimwe nguva ari kutraya kufunga zvaanoona kunge ndo zvakatinakira. Saka pavakatoona kuti munhu ari kutowana chouviri anenge atozomboshedzwawo kakati abhadhirawo kamari atitumirawo kamari havana kuzombobvunza kuti saka basa uchiri kutsvaga here iwo. No, maitikiro azvakatomboita iwayo.
Irwendo. Ngatichitarisai iro svondo ratiri kubuda iri. Timu rangu rese ndiri kungoona riri kungoposta vamwe vakati makaita sei kuvanhu kuTexas baba?
Takangosangana tikatandara ngoma. Takangosangana tikatandara and zvechokwadi takava nemutambo muhombe. It was a very, very big successful show. And tisingangoverengi chete nyaya yehuwandu hwevanhu vakauya. Kunyangwe mufaro wangu wangori pakati pevanhu zvisinei kuti ininiwo ndazoperforma zvakaita sei but just the fellowship yanga iri pakati pehama.
Vanoda kuona izvi zvamunoita izvi basa ramunoita mabata right. YouTube pano tombokonai kumafacebook nekumwe kumwe kwakasiyana siyana vanokuwanai kupi?
Right, saka vakangotsvaga kuti the Flick Pastor whether pa Facebook, pa Instagram, pa X, imbonzi Twitter, pa YouTube, vano wana basa iroro. So even vanenge vachida kuti contact for business, vano kwanisa kushandisa futi ma platforms iwayo. Ma messages edu, we do our best to make sure kuti pazuva tarisponda munhu wese atumira message atitsvaga. Haruda kutibata for any kind of work.
Uyo ange ari Nigel Maritinyu anozivikanwa zvakanyanya nerekuti The Slick Pastor kana kuti Nijo ari parunare kuTexas neStudio 7. Mamwe madzimai anorarama nekutengesa bonde kumaruwa mudunhu remashonaland central anoti kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzeupfumi nekutadza kukohwa zvakanaka kwavarimi kwave kupa kuti basa ridzikire. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mamwe madzimai aya anoti varume vave kutadza kubhadhara mari yavanotarisira inove madhora ekuamerica mashanu kana kuti $5 pakufadzana kwenguva pfupi uye madhora makumi maviri kana kuti $20 kana kupfuura vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vanoti nguva yakare varume vaibhadhara pasina kana kuchema-chema izvo zvaiita kuti vawane mari yekuzviriritira nevana vavo. Mumwe mudzimai ane makore makumi maviri nemashanu anoda kuzivikanwa nezita rekuti madzimai anoti varume vave kuda kubhadhara dhora rekuamerica rimwe chete kana maviri panguva pfupi.
Apa haichanyanyo buda semabudira aita kare. Mari kana ari mangwe maflows nedo chimvuru munomakadzaro maflows
Madzimai vanoti zvinhu zvaoma zvekuti nguva zhinji vamwe varume vari kutadza kubhadhara kana mari shoma yacho. Mumwe anozivikanwa nerebasa rekuti manjenjenje ane makore makumi maviri nerimwe anoti paakatanga zvechipambi aimbowana madhora makumi matatu pazuva, asi iko zvino ave kutatarika kuwana kana madhora gumi chaiwo pazuva. Kushomeka kwevarume vari kubhadhara bonde kwave kuisa utano hwemamwe madzimai munjodzi, sezvo vamwe varume vanenge vachida bonde risina kudzivirirwa nemari yakawanda. Mumwe mudzimai wekushamba ati anoda kuzivikanwa nekuti amai Tanaka anotsanangura. Vachiwo dzimwe nguva vanobirwa.
Mapedza kuita bonde sekuti matorana woti ndikuda night senangu kutobva kuti ndipe mari yangu, kana kuti mapedza kuita bonde matoeusiku vobva toti ndipe mari yangu. Izvezvi
chirongwa ichi chinokurudzirawo kuti madzimai anotengesa bonde aongororwe ropa pamwe nezvirwere zvepabonde. Vanowanikwa vaine utachiwana hweHIV vanobva vapinzwa muchirongwa chekurapwa. Mukuru weNAC mudunhu remazowe kumashonaland central Muzvari Mesi Madhombo vanoti basa rekutengesa bonde pane nguva yekuti rinenge ririsabhadhare, nekudaro vanodzidzisa madzimai aya mabasa emaoko.
Vamwe tinotaudza taunoenda kubvava kuzvidzidzira takurakiretire mazaya uzi usati waketwa uchitengesa mazaya usati waketwa uchitengesa chiechai hauite desparet bhosi anobvemu anosvika padesparete nekuti anoti dollar for two bhosi usitiwo anamboketwa nditi ari kufunga kuti mangwana mwana akuda kuti akuda kudya chingwa kuti handina kana dhora ungati huyaizvenikuti tiribatanidzai dhora muita sei mumwe but kana uita lifeskill yao kuita kutengesa mazaya tine vanhu vakuti
mumwe akabatsirwa nechirongwa cheNAC ndimuzvari muchaneta anoti aiita bonde risina kudzivirirwa.
Ivingavapika kondomu kwacho tatisingatombozive kuti asivo zvinozvaneziworokuti kondomu unopoka sei.
Zvekushambadzira zvepabonde kana kuti solisting kana kupa vanhu imba yekuita zvepabonde kana kuti brothel hazvisi pamutemo sekutaura kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu zvikuru madzimai amai Sepi Ndlovu.
Torambidzwa nemutemo weZimbabwe chitori express kana kuti chitori direct inorambidza kunonzi kukwelisaisa kwekube kwekuti unonyatso uchibuda pachena kuti nendidaivhuda kuti mira pastrit uchiita zvezvavanoita zvekuvhura mabhachi kana kuti zvezvavanoita zvekutengesa zviri pachena ndo zvinorambisa inonzi kwelisaiting iyayi. Kwelisaiting nekuita zvemabrothels zvekuti une imba or something chiri kushandiswa nemasex workers for their work izvozvo zvinorambidzwa ndozvinhu zvakarambidzwa zviri express.
Uye yave mhosva inoendesa munhu kujeri kuita zvepabonde nemusikana asati asvika makore gumi nemasere zvisinei nekuti anenge abvuma here. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino
muchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Audrey Mupfumbu, avo vanoda kuzikanwa nezita rekuti Gogo Chihelele, vanova chizvarwa cheZimbabwe chinogara imo muno muAmerica kuPennsylvania, asi pari zvino vari kuvaka muzinda wavo kumusha wavanoti vachada kuzonozorora kana vachinge vaenda pamudya ndigere. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Gogo Chihelele. Mungatitsananguriro kuti zvakamira sei pane zvirongwa zvamuri kuita kumusha kuZimbabwe?
Inini ndakauya 2000. Ndaifarira kuona kubudirira kwakanga kwaita baba vangu. Baba vangu vakanga vari munhu aigona kuchengetedza mari. Inini ndikati nerimwe zuva mari akandikomborera, ndodawo kuita sepasvika baba vangu. Saka pandakaona kamukana kekuya kuAmerica, ndakatanga kudzidzira kuchengeta mari zvikuru sei, kuita atinoti pachirungu maround. Ndo ndakatanga kuita, ndo mamwe akandibatsira.
Pari zvino makavaka kupi uyezve zvamira sei?
Ndakatanga kuvaka imba kunonzi kuTen World. Ndo kwandaiti kana ndichinge ndachembera ndichanogara. Asi zhira yacho yekusvika pamba, rodhi yacho yanga yakaipa zvekuti ndakati ndachembera ndingakwanisa kudriva pakadai. Then pane mushamwari yangu ainzi Omi, akanga apedzawo kuvaka yake imba pandakapedza kuTen World. Achibva ati Audrey, ini ndakuvaka futi imba. Ndati shamwari tachembera. Zvikanzi iwe ndiwachembera asi ini ndirikuvaka imwe. Zvakandipa shungu yekuti ndivake futi imwe. But nemakore andakanga ndanawo, ndakanga ndabva kutena 6 years, ndikati shuwa ndingazvigona. Asi nekuda kweshamwari yangu inonzi Omi, akandiita kuti ndizvikwanise nekunamata zvese pamwe.
Makawanikwa muchitenga nzvimbo yekuvaka kupi uyezve zvazviri nyore here kuti muvake kuZimbabwe imi muri kuno kuAmerica?
Pakutenga tendi ndopakanyanya kutora time yakareba. Ndaide ndakavaka imba indakaipedza kare. Zvakanditorera makore anoita matatu ndichitsvaka kwekuti ndivakire, nekuti ndaiti ndikawana kwandawana tendi ndinomwe mwana wangu aibva ati mama, mafungati sekuru vaingada kuti mugare ikoko. Sekuru vaigara kuGlendon, uku kwamawana uku handikufariri. Saka ndine vanhu vatatu vandoda kunyanyotenda, vandinonyanya kuda kutenda zvikuru. Kunoti Mr and Mrs Kelvin Masquela ndiye umwe aindibatsira kutsvaka mastendi, neumwe anonzi Teach Mulambo navaGwiza. Vanhu 3 ivavava ndo vaindibatsira kutsvaka mastendi. Vaiti umwe wavo akatanga kuenda, aitanga kuenda ndiKelvin nemudzimai wake vofarira tendi. Kwechiti Teach ende unoona kuti kwafarirwa kwakanaka here? Teach oti haakuiti. VaGwiza vaizoenda vobvuma kuti zvinoita. Saka kuti vawirira nevari 3 ndo zvakatora makore matatu.
Zvadaro zvakazotora nguva yakareba sei kuti muvaki
tendi? Ndakazoiwana kunonzi kuShawasha Hills 2021 April, but tendi iyi yaidhura, yaita 65,000. Inini cash ndakanga ndine 35,000. Ndikati kumanje imwe 30,000 ndichaiwanepi? Ndopandoda kuti kuita kwamwari kunoshamisa. Ndakaenda kubhengi ndichida 30,000. Bhengi rikandinyima rikandipti tokupa 15,000. Ndikazokumbira umwe mukadzi ndiakazondipa imwe 15,000, ichibva yakwana mari.
Tinoona makarindimura, aiwa imba yakanaka chaizvo, asi panga pasina here zvokubirwa kana zvimwe zvakadaro?
Ipapo ndopandoda kutenda mwari, because vakawanda vanondudza kuti ndakabirwa ndakabirwa. Ava vaGwiza vakandi batsira kuvaka imba ndivo vakatanga kundibatsira ye Ten World. Ipapo ndimbotaura zvishoma, mai vangu vakanga vandiwanira stand ku Ten World. Paita makore 10 ndisina chandaita, vakati mwana wangu oda kuti ndifere usina kuvaka imba. Ndikati mama, vanhu vari kubirwa mari. Saka inini ndotya kuti ndichabirwa mari. Zvikanzi alright, ndoda kuti ndikupe munhu achako batsira kuvaka imba. Iyeye munhu kana aramba then woregera. Ndikati ndiani? Zvikanzi murume anoitwa vaGwiza. VaGwiza ava vakaroora munin'ina wangu, ndiba munini vangu. Ndichiva ndavataura navo vaGwiza vakabvuma, vachibva vandivakira imba yekuTen World. Ikapera, yapera ndaona kuti kune makomba rodhaiti. Ndikazovaaprocha 2021 tazowana sendi. Ndasaka mukwanisa here kuvaka futi? Vakati aiwa ndinokwanisa. wakatanga kundivakira yapera pasina kana 3 years.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Yashika nguva yakupinda muchirongwa upenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu namambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central. Muhurukuro yatiri kutarisa nzira dzavanoshandisa dzekukumbira nadzo mvura kuna Musiki. Munoreva here kuti kana dai makaita chivanhu ichochi ichinokunda iwo ana El Nino nekushanduka kwemamiriro ekunze uko? Kuweo nzira dzechirungu dzatinoonawo dzekunaisa mvura yavanoti muchirungu cloud seeding, zvinhu zvamunoteverawo here sevanhu vatema?
Hatisi kushora, asi kana makatarisa nyika yeZimbabwe inge dzengani dzingati dzobva uko enda uko dzichiputisa makore. Vanga tati nzvimbo nenzvimbo yoputisa makore ipako penaya, asi tiri kutaurira zvekuti madzimambo mashanu ari mudunhu reMount Darwin district maCentral akaita mukuerera uyu nepake nepake mukomberani wacho matomo zvikuru tichipeya mvura mvura inonaya.
Zvamungakurudzirawo vana veZimbabwe kuti vasabata zvinogona kunge zvichitadzisawo kunaya kwemvura, nekuti tinonzwawo kuti vanhu vakabata-bata mvura inogona kusanaya?
Tinokurudzira vana vemuZimbabwe kunyanyisa kudunhu randotungamirira kuti ngavarege kuenda makomo matokumbira mvura vachinochomekera mireza mitsvuku. Mune midzimu yedu, mune mhondoro dzedu, mune madeteswa atikateya nehari dzatikateya, nekuti kubva gore rakapera hari dzatikateya makomo dzatinoita kuti kunaike mvura tinenge takadzikudibira pasi dzakakudibira nomuromo. Izvozvi kupera kwemasvondo mairi takune dzikudibura idzodzo kusvikira mvura yachukuzoteya yapinda muzihari idzodzo. Saka tokurudzira vanhu kuti vapfeke muchivanhu chedu varege kupinda munhuo dzavasina mugaapinde. Totiwo vanonamata hongu vane kodzero dzavo dzekunamata, ngavarege kuenda vachikanganisa midzimu yedu nemasvikiro edu nemhondo dzedu mumakomo matinenge takateya chivanhu chedu. Izvozvo zvinozorandiiee kuti mumakomo ndomune atopera mvura. Uyezve tikurudzirawo kuti pasatemwe-temwe miti yakanyanya yacho pachirongo chiforest pressure yanyanyisa miti inoita kuti mvura ichitike.
Dzimwe nzira dzakumbira nadzo mvura kunze kwekubika doro ndedzipi, Changamire?
Kune vedzisvondo vanengati vemachechi vane pavo pavanoitawo napo pokukumbira mvura napo, asi unongozivawo kubvirana kare mvura inopeterwa. Mhondoro dzinogona kuuyawo nemachiradzo nezvambwa zvekudya kuna mambo ndotakura ndoenda nazvo mudendemaro tonosiya imomo. Ini nzira yekuti tonokumbira nayo mvura, asi zvinhu izvozvo zvinenge zvakaitwa namashizha matatu nemuhacha.
Topedza hedu chirongwa, Changamire Nembire. Doro ramabika iri, ko pakuzorinwa apa vechidiki vanouyawo here vachizosangana nevechikuru apa kunwa doro iri?
Kwete, tine mizera yatinotokoka kuti taakuenda kunonwa doro riye nevanhu vanenge vachiridza ngoma. Afuo ekukumbira mvura iyoyo ndo mizera yacho. Ura ine tekumbirwa nengoma inenge dzichiridzwa papa kuti nevana vadiki aa vanhu vakazera.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musa kanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 28 kumpandula 2024 ngokeeps tobe endabeni zethu lamhlanje.
Inkomo sezicuba njalo azilamadlelo ngoba vele izulu alinanga kahle. Sibhekane lobunzima obukhulu.
Kufa inkomo ezinengi emathebeleni South.
Ziyangena ekhaya ezifayini zibambele phakathi amazinyane esifayini. Aze yahlupha kakhulu imbuzi seziphelele zimbuzi. Ingakwazi ukuthi kube singancediseka saye sasukwazi.
Yakhuphuka inani lababulawa ngumkhuhlane wengqondo eZimbabwe abacina bezibulala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakamizi zematopo zithi izifuyo ezinengi sezisipha ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Izakhamizi ezikhulume lomsakazo weStudio 7 zithi inkomo ezinengi zibanjelwa emadamu zidinga amanzi kuthi njalo ezinye zifa ngenxa yokuswelakala kwamadlelo. Umnumzana Matthew Sibanda ngomunye wabalimi ababhekane lodubo lolu.
Imbele lotshane manje abantu abanengi sebethathe iadvantage njengoba kushoto ukudla ngakanjani indawo eziningi. Liqale emalangeni eli-$2 lakhuphuka la ku-$2.50. Lakhuphuka sele ku-$3 abanye vele sebecharge $4 ibhele lotshane. So ke sokusimzimela njengamafarmers.
Unkosikazi Sithembile Dube ohlala emabonyane ekhezi ukusimo esifanayo.
Inkomo sezicuba njalo azilamadlelo ngoba vele izulu alinanga kahle. Sibhekane lobunzima obukhulu.
Banengi abantu ababecabanga ukuba uhulumende uzabathengela ukudla kwenkomo okwamanje abakatholi lutho ekhezi. Induna uMayengene Fuyane uthi sibi kakhulu isimo sezifuyo esigabeni sakhe.
Eminyakeni ophelileyo 23-24 uhulumende wasazisa wasicebisa ukuthi kuzawuba le ndlala. Yaba khona indlala sakhangele ukuthi sizathola ukudla kwezifuyo kodwa ukudla qha indlala be. So siphakathi kwenkulu indlala asilathemba lokuthi kuyathi siyafika uDisemba lezi nkomo elizibonayo ziyabe zikhona yini. Le damu leli njengoba nilibona akuseyilo damu sokulichibi. Lalo leli chibi leli esilibona ngemuva lapha akubona amanzi agcwele lalo udaka. So ezinye inkomo seziyaqala ukuthi zibanjelwe kathesi. So yilo hlupho esiphakathi walo lapha ematopo ngezifuyo zakithi. Angikhulumi-ke ngendlala yabantu.
Isakhamuzi sematopo unkosikazi Nolwazi Ndlovu uthi sokugcwele amathambo enkomo emadlelweni le madamu.
Iningi lezakhamizi alisalandeli ukuyabutha izifuyo ezigcubela egangeni. Abanye bazibona sezivele sezibola ngoba zingawa ziswela ozivusayo zize zibole. Abanikazi belokhe bethi zidla amahlamvu zona sezifile.
Abehluleka ukuzithengela ukudla kwenkomo bazibona zisifa phambi kwabo kungelanto abangayenza Unkosikazi Sipho Ndlovu uthi usefelwe zinkomo eziyisithupha.
Ile komile inkomo sezibharela sezibanja ziyathunda lesingeni lokwesalela. Akusela into enhle isimo sesisibi kakhulu.
Ingcwethi yezifuyo kugatsha lwezokulima olwe-Agritech umnumzana Zondani Muchema uthi inkomo ezedlula inkulungwane ezine 4172 sezibulewe yindlala ikakhulu esigabeni seGwanda lapho osokucube ezedlula inkulungwane ezimbili 2071. Ngimele iStudio 7 isematopo ngingu Anastasia Ndlovu.
Yakala izakhamizi ezilondoloza izihlobo ezilomkhuhlane wengqondo ikakhulu labo abathatha izidakamizwa. Inhlanganiso ezibona ngezempila kahle lazo zithi seliqonge kakhulu inani labangaphilanga engqondweni abagcina bezibulala. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Omunye wabagcine indodana yeleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lomkhuhlane wengqondo ngomnomzana Phosi yangapi ohlala eVictoria Falls. Indodana yakhe le echaye isihlobo imiso yemthethwandaba ngomvulo yagwetjwa ukuba iyelaliswa emlondolozi psychiatric institute. Usiyangapi olandisele iStudio 7 udaba lolu yewohloza inyembezi uthi sebemazi yemthethwandaba ngodaba lwendodana yakhe.
Mchela uhulumende amuye esengcono mina agree whatever they do to him.
Ngemva kokugwetshwa kwendodana kaSiyangaphi sixoxe lomamangala unkosikazi Nomchele Sibanda ongumza wakhe.
Waqalisa kanjani impango? After that wathatha ibroom nansi ibroom yangibona wanjaya ngayo ngaphi yomuva wasedinga ihlobo ihlobo langikhona lanje wefungamlangalo.
Umanji umnumzana Gift Manyika ngelanga linye wathi kumele kuvalelwe emlondolozi psychiatric institute abanye njalo ababili abagula ingqondo. Umnumzana Bekumuzi Sikhosana owake waba kusimo esifanayo njalo sowabuyela ezifundweni zakhe zekolitshini yemfundo ephezulu uthi izidakamizwa waqala ukuzithatha kobulawayo ngenxa yokuhlukuluzwa ngekhaya. Ujaha lo wahlengwa ngabanye ezama ukuzibulala. Udokotela Fungayi Musinami ohola isabelo seWange ngaphansi kohlangothi lukahulumende lwezempilakahle uthi bakhathazekile ngezinga abantu abagula ngalo ingqondo okuphetha ngokuzibulala.
There is a lot of mental health illness that is
ngesikolethu ongaphilanga ngodla ezinye. Kodwa okukhona yikuba abantu abaningi bayagula ingqondo kakhulu ezigabeni njalo labanye bayazibulala ikakhulu abesilisa. Sicela bezokholo basichase ekulwiseni lololohlupho.
Sicele njalo unkosikazi Rufaro Nyakwende owenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ukuba sichazele imbangela yohlupho lolu.
A lot of people live below the poverty bottom line.
Kuphenyo lwethu sathola ukuba abaningi bayazibulala ngemva kokungena kudepression. Abanye njalo bayazidakisa ngenxa yesimo sobulukhuni bomnotho.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba eWorld Health Organization bemanyane lohulumende weZimbabwe kuphenyo lomnyaka ophelileyo baveza ukukhathazeka kakhulu ngezinga lokufa lokuzibulala kwabantu elizweni leli okugoqela abafu. Uphenyo lolu lwaveza ukuba abantu abayisilinganiso sokufika phelse okubili ekhulwini 1.8% bafa ngokuzibulala. Impumela le iveza ukuba ilizwe leli lidinga imali edlula izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola emelika 518 million eyokulwisana lenhlupho zomkhuhlane wengqondo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Lamlela ntwandwe
lamle
lamlela ntwandwe
lamle
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampa bafowembula
kwezemaphandleni. Indwangu lenkawu eGaranyemba seziphila ngezifuyo ngenxa yendlala njalo sezingena emakhaya zidinga ukudla. Inyamalizana lezi zijayele ukwenza lokhu ngesikhathi kulesomiso kodwa kwalonyaka kwethusa abahlali bakulendawo. Kubika uAlbert Ncube.
Izakhamizi eGaranyemba zithatha sabukuthi ubuthongo ngenxa yalezi ndwangu lenkawu
okubikwa zihamba lebusuku zidinga ukudla. Unkosikazi Sibusisiwe Ndlovu ohlale edamule emshandira uthi sebephelelwe zimbuzi ngingayinyamazana lezi.
Silohlupho kakhulu ngendwangu, ngikhuluma nje mina ngangilamazinyana ayi-10 ngisalela amazinyana ayi-2. Namhle ekuseni ngikhuluma nje ngishiye vele zikhona okuthi bengizigijimise ukuthi engxe ngikhuluma nje ngiyathola vele zingene. Ziyangena ekhaya ezifayeni zibambele phakathi amazinyana esibayeni. Ziyahlupha kakhulu imbuzi, seziphelelwe zimbuzi. Ngingakwazi ukuthi kube singancediseka sasukwazi.
Umnumzana Fakazi Spindi owevillage 1 eMawane layo uthi indwangu sezibaqedele izifuyo njalo bazalima nzima lonyaka xa zilokhu zibhekane le ndlala.
Ezibayeni noma lisekhaya ziyangena zithatha amazinyani okuthi vele asisafuya ngalokufuya izindwangu seziqedile izifuyo zethu. And lonyaka ukhanya umumo umumbi sibili ngoba indwangu lonyaka amabhankali, izihlahla zamabhankali ingcoza ziyasubula ukuthi lezi zihlahla lazo seziphelile ngenxa yendwangu. Kutsho ukuthi vele lokulima ngendlela eziyenza ngazo lonyaka sisoze sikwanise lokulima. So besifisa ukuthi ngabe siyancediswa ngezindwangu lezi.
Unkosikazi Margaret Ndlovu ohlala koShokoshi uthi sezingena lezindlini lezinyamazana zeganga zidinga ukudla.
Asuke eShokoshi indawo ziyahlupha konke inkaka. Kuyangena lezindlini kubone nekuthole kubone kwawona wona izinto. Nembuzi seziphelele izinto.
USobhuku eMatawa, uMnumzana Caleb Tswanda uthi zithole nzima izakhamizi nendongo lezi.
Siyakudala sikhula ngokuthi umuntu angayihambe ebusuku. Kanti ziyahamba lebusuku. Ngwele watu lele uzimbuzi zikali swenye.
Ukansila weGaranyemba, uMnumzana Miklas Ndlovu, uthi ngaphandle kwendwangu lenkawu, insingizi lazo zihlasele inkukhu.
Amapurwa nenkukhu seziqedile, zisuka khona egangeni zizodinga ukudla lapha emakhaya ngoba ayikho sokungcunyana kubonakala lokuzinkukhu kugijima egangeni akusela lutho. Indwangu lazo akusela mtshwankela, akusela mnyi, akuselani. Okwazi sezinyenya zingabona kuthulisile ubukhokho obukhona vele ziyathatha zitshiye lutho. Sezisidla le mbuzi omali sayokhona apha ewadini yami eGaranyemba lapha. Ngiye ngaze ngakhuluma sibili labe National Parks sithi hayi ngababuya bazotshaya indwangu ngoba akusela zinyani.
Imizamo yokukhulumisana lababona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle ihlule edolobheni leGwanda lakho izakhamizi zithole nzima ngendwangwini zidinga ukukudla. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseGaranyemba ngu-Albert Dube.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazane.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukansela ka ward 23 wobulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle ukulo umanisipala. Sicubungula ukuphathelane lomkhuhlane wengqondo.
Uhlelo lokuqeqetshisa amakansela esifazane ngezempila kahle yengqondo, mental health, lwaba luhlelo oluhle kakhulu olwaveza izinto ezithile ezazingananzelelekile ukubana ziyaphambanisa impila kahle yengqondo lezinye ezenzakalayo kodwa zithathwa mahlayana zingananzelelwa ukubana lukhona uhlupho olwabe selusukelwa khulela umcabango olubangela lezo zinto eziyabe zisenzakala ngokuhamba kwesikhathi kibomama. Bananzelela-ke ukubana abantu abangomama balemisebenzi eminingi okufanele bayenze emakhaya njengokwesiko lethu abantu abansundu. Kube kanti lanxa besenza leyo msebenzi kukhangelelwe njalo ukubana langapha kulezi zigaba sebezimele kufanele benze imisebenzi ngendlela epheleleyo eza kufanana labesilisa abenza imisebenzi leyo kumawadi bengama-councillors. Okunye kokunanzelelwayo kubana njengabantu abangomama zinenge izinto ezisuka zisenze sizeyise kakhulu. Amathuba esikolweni kazangalingani lamathuba abanengi abantu besilisa. Phakathi kwemizi siyananzeleka kubana indaba ezinenge ezokuhlukuluzeka abantu abangomama labantu abangamantombazana baphakathi kwazo. Konke khona lokhu kuyakhulela umcabango kwehlise lezinga lokusebenza komuntu ongumama. Njalo okunye okwenza ukubana lolu hlelo luze kubo mama iWomen's Institute for Leadership Development iWILD inhlanganiso evele ikhangele ukuthuthukisa omama kwezobukhokheli. Ubuningi bemsebenzi bodwa buyadinga ukuthi umuntu afunde ukubana angahlela njani isikhathi sakhe ukwenzela ukuthi abe laso isikhathi sokuphumula, abe laso isikhathi sokuba lemuli, abe laso isikhathi sokuthi abe lomphakathi. Konke lokhu kwacetshiswa kakhulu nxa sasifunda ngempila kahle yengqondo.
Ulwazi elaluthola kulolu hlelo lizalwabela abanye na kumbe lwalungo lwamakhansila kuphela?
Luhlelo okukhangelale ubana silehlise luye esigabeni zethu, sincedisana labanye abaqeqetshileyo kwezempila kahle kunhlangothi ezitshiyeneyo. Sesike saba lalo-ke uhlelo kuwa-23 elokuhlomisa omama abazimele bodwa bekhangele imuli zabo bebodwa kanye labafelokazi. Uhlelo lolo silenze sihlangene labezengibazwenkolo lube luhlelo oluhle kakhulu oluncedisa omama ukuthi benelise ukuveza okungaphakathi okunye bebesehluleka ukuthi bakuveze, okubalimazayo osokuze kwabanika mhlawumbe lemikhuhlane etshiyeneyo ngenxa yokuthwala imithwalo besehluleka ukuthi bangayevezela bani, njalo bengakwazi ukubana zikhona njalo izindlela okufanele ukuthi bazisebenzise ukuze bethule yonale imithwalo. Futhi ngitsho lasendabeni zamacansini, okugcina kwesinye isikhathi kubangele imikhuhlane yengulamakhwa, kubangelwe imikhuhlane yengculaza, kubangele njalo ukuthi omama bathole abantwana abangelampila kahle enhle. Konke lokhu kuyabahlukuluza omama emicabangweni yabo. Ngakho-ke kubalulekile ukubana lolu hlelo lwehle luye ezigabeni zonke, lugoqela njalo labantwana abangamantombazana. Kodwa singachiyi phandle abantwana abangabafana, singachiyi phandle abesilisa kulolu hlelo. Kodwa umahluko yokubana kubomama izinga lisuka libe phezulu kakhulu lokuhlukuluzeka. Lanxa sisiya ezibhedlela ezikhona lapha okulekuncunwa khona lokwelatshwa khona abalemikhuhlane yengqondo, siza kunanzelela ukubana omama baningi okwedlula obaba. Lanxa sikhangela laba abachwayisisayo, siza kunanzelela ukubana imikhuhlane yengqondo iyanda kakhulu kibomama okwedlula kwabesilisa. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukhansila ka Ward 23 kwaBulawayo, njalo ingumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle kulo umanisipala. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kweziphathelane labesifazana. Ilami uSithandekile Mhlanga, ikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga, ungadinelwa kusasa. Sonke isikhathi sohlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba silontukameli Gomo.
Langa laphuma le ndaba, langa laphuma le ndaba, lashona le ndaba, langa laphuma le ndaba, langa laphuma le ndaba, lashona le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Namhlanje sixoxa ngodaba lwezinduna eziphiwe izimota ezintsha ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Abanye bathi uhulumende ubemele asebenzise limali ukulwisana lendlala. Sixhume umkhokheli wezinduna umnumzana Mtshane Khumalo.
Into eqalise ngama-2004 ukuthi izinduna zinikwe izimota kumbe zithengelwe izimota every 5 years ukwenzela ukuthi bahambise kakahle imisebenzi wabo endaweni zabo. Kodwa okweminyaka yonke le benikwa izimota lezi masezikwanisa iminyaka emihlanu. Kuvele abantu bayakhalaza ukuthi kule ndlala kulalokhu nalokhu, kodwa ngezinye izimota ezinikwa ama-ministers, ama-MP nabobani zabakhalaza ukuthi indaba labo benikwa kule ndlala kumbe kulani. Kodwa-ke into eqakathekileyo ngazo izimota lezi ngezokuthi umsebenzi wabo ube lula nxa behamba ezindaweni zabo abazivusayo. hayi ukukhalaza kuvele kuba khona phosi iminyaka yonke ngangabenikwa ngoba lezi abazinikwe kathesi nezazisilele ngomatshi zizakhumbula ukuthi ngomatshi kwase kunika imoto ezazinye zika-2018 sezikwanisa iminyaka emhlanu kwasilela-ke kathesi besebegcwalisa ukuthi bonke benele imota zabo zolezo ezalithe zikwanisa iminyaka emhlanu.
Nxa seliphiwa ezinye izimota leyana eyakudala uyayithatha uhulumende kumbe iqhubeka ingeyakho futhi?
Hayi, kayithathi ngoba izimota lezi ziyabhatalelwa yizo izinduna ngaphandle kweminyaka le eyakhathesi ezika-29 yizo ezilokhu zingakabhatalelwa. But njengoba ngitshile ukuthi kwaqalisa ngo-2004 asomota kuphokuthiwa ziyanikwa babezibhatalela isikhathi sonke lezi kodwa lezi ezika-2018 azikabhatalelwa isikweletu sakhona ngenxa yokuwa kwemali inflation yona le ekhona.
Kulapho-ke okule ndaba babakhumalo abanye abakhala ngayo bathi yebo liyazibhatalela kodwa imali ebhatalwayo incane okokuthi kayithengi imota. Ngisho lama-MPs babuye bathi njalo vele abanengi izinduna ngisho laba ama-MP kaliyibhadali leyo mali onga ngokuthi uhulumende imali kaZulu yiyo emotshwayo lapho edlaliswayo.
Angazange ngisho ukuthi imali edlaliswayo, izinduna zinemisebenzi eminingi ezindaweni zayo. Ama-MP anomsebenzi omningi ezindaweni zabo, bayadinga ukuhamba ukuhambisa into yokuhambisa njalo imigwaqo njengoba kathesi izimoto zakhona ezinengi zakhona ngama-ISUS la imigwaqo yakhona kayihambeki. Ungathenga imota engayo enjengama-ISUS ayiqedi nje leminyaka emibili ingafani. So hhayi ngazange ngitsho ukuthi imali edlaliswayo plus lezi mota zithengwa ngemali sibili evele ithenga imota ngaphandle kokuthi ababhadali i-duty. Yikho lapho uhulumende lapho ezithengwa khona abamzwela khona ukuthi hhayi siza kunika izimota lezi ungabhadalanga i-duty kodwa hhayi bazizimota ezithengwayo.
Kulabo abathi izimota lezi imali esebenzileyo nga isetshenziswe ukuthengela abantu abalambayo ukudla ungathini kubo?
Angazi kodwa okolo nyaka onalo umnyaka lanxa obungumnyaka omubi kangaka kodwa iqiniso eliphelelee lapho esihlezi khona emakhaya uhulumende uzamile lo nyaka okudlula yonke nyaka esake sibe layo eyendlala ngakhona ngapha kuhlangothilo lwe-welfare nakuhlangotho lwethu lwesiphala semposi nje ngisho labathi ijunde ramambo uzamile uhulumende ukuthi njowalungazange kube lesiphala senkosi alethe futhi ukudla ngezinduna ukuthi zinike abantu babo laba abangaholiyo kulolu hlelo oluvele lulunkulu olukhona. Lo nyaka sibithi abantu abaningi batholile ukudla okwedlula iminyaka eminingi esasibe lendlala ngayo.
Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Sixoxa lomholi wezinduna umnumzana Mtshana Khumalo. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu likamaskandi elizibizwa ngokuthi abafana bakwaBhoro. Leli qembu liphuma esilobela kodwa licula likwele South Africa. Nangumkhokheli walo uMduduzi Ncube exoxa lo Ntukamele Nkomo weStudio 7.
Yeah. Tenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngisegoli njengamanje ngisegoli vini egoli kwemkhona ngikhuluma njengamanje ngisegoli. Ngizochiya amanamba ami lana 06 82 7 43 57 0. Izinamba ngitholakala khona ku-WhatsApp lezi.
Intanethi ziyatholakala, iy'ngoma zethu eziyi-4 ziyatholakala. Ukhona umsebenzi omutsha sukhipheli Petro 7.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Ngizohlala ngisilinikeza into ezijabulisayo njalo iy'nsuku zonke, even emcimbini ma ukhona umcimbi ngiyayithanda futhi ngiyayijabulela. Ma kuthi yabakhona ukuthi imicimbi sidlale, ngiyakujabulela kakhulu. Ukhulu okuzayo and sazonijabulisa kakhulu.
Yeah,
Sizakhulukana isihlobo sikhangela ezinye indaba ezivezigokhela. Kufa inkomo ezinengi eMatabeleland South. Liyakhuphuka inani lababulawa ngumkhuhlane wengqondo eZimbabwe. Oliver Lisayo, umthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.